zonda ndichi wose vantu vamuzonda iyai benangu vamamuperekera zvose zvamene ukamba pari hembe solo umusekera maziva kuti waumusekera vhosa pang'ono pang'ono zvamene anari kukuchitira zamba kuenda aleka olo iwa uzakaziva kuti uyu muntu anaimvera nkani olo vamene vaja vamene uuza navo vazamba kukuoneramo wai akamba pamusake elo ndishi vantu vakumbwira friendship yanu ndichikwasira vakambwanga vapedza poongenera tumbwi
Entertainment.
Nakachaka sina yako.